Mumwe mugari wekudema kumaruwa ekwaSeke, amai Rejoice Kudare, vati hapana chinobatika chavakaona kubva paCongress yeZANU-PF iyi.
Pane musangano wakaitika weZANU-PF nezuro. Tikutongoona kuti zvakangofanana nekuti vari kuchotisungirira zvakatonyanya. Nekuti munhu wavaisa munhu wekutongoti akanga ari kutogara ari ungoripo kudhara. Ende achangoramba achingotibata zvinhu zvakangooma semabatiro achaitwa pakutanga.
Vaimbova nhengo yeparamende yemirira St. Mary's, avo vave kushanda nesangano rechitungwedza nemanyame Residents Association, vaMarvelous Kumalo, vanoti chakabuda chete pamusangano uyu kusimbaradza kubvutirwa kwakaitwa vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, masimba zvichitevera kupindira kwakaitwa nevari muchiuto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Kuini paya paCongress hapana chakataurika. Nyaya hombe yaivepo ndeyekuindosa kuu yakaitwa nemasoja kuti vamunangagwa pari zvino vaendoswa through aCongress kuti vati vapresident weZANU-PF, nekuti zvezvichiitika kumasuro kuvenge vaita simba rekubvuta nechisimba vabvuta vachishandisa mauto.
Mumwe mugari wemuchitungwiza vagarikai Chinyemba vatiwo havaone sarudzo dzichiitwa zviri pachena pakatariswa mapindiro akaita vamunangagwa muhofisi.
Apa pana tomborichitwa zviri pachena nekuti munangagwa kupinda kwakaita vakatopinda zviri zvekutopinzwa neputi negidi chaiyo. Dai vakaita kuti kuvhoterwa otherwise taifungidzira kuti zvoitwa zvine zviri pajekere.
Vakumalo vatiwo havaone vamunangagwa vachikwanisa kugadzirisa mutemo inobata sarudzo pamberi pesarudzo dzegore rinouya, vachitivimbiso yavakaita nezuro yekuti sarudzo dzichange dzakachena kwaingove kutaura chete.
Tikatarisa ivo vamunangagwa vaapurezidendi avo ndovenge vari Minister of Justice kwemakore kubva 2013, zvakare vari Vice President, ndiye munhu aikwanisa kuti vafambise nyaya yemareforms as head zvakare wegovernment business muparliament. Ndiye munhu aifanirwa kufambisa basa irori remareforms kuti anga achiitika, realignment of laws zvichiitika, asi havana kukwanisa kuzviita panguva iyoyo vari Minister of Justice zvakare vari Vice President. Saka kuzoti vazviite izvozvi vaapurezidendi handioni zvichibuda.
Amai Kudare vanoti kunyange vamunangagwa nebato ravo vachiti vari kuda kurwisana neuori pamwe nekuti mari iwanikwe kumabhanga, uku kwaive kuzora mafuta pamiromo yedatya.
Panyaya dzeupfumi hapana chavanotombokwanisa kubuditsa, hapana kana chimwe chete, nekuti vakambotanga kutadza pekutanga. Upfumi hwakatongofa ivo vakanga vatoripo. Saka kuti titi pava vanokwanisa kunge vachisimudzira upfumi hwacho, hapana kwavanombokwanisa kusimudzira. Vangatowedzere kutoba pane kuti upfumi hwuve munyika muno.
Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vanowo madzima vanoti kudomwa kwakaitwa mai Opa Muchinguri Kashiri, sasa chigaro weZANU-PF, pamwe nekudomwa kwakaitwa vaObert Mpofu semunyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri kwave kusiya mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi vaine mukana wakakura wokuitwa vatevedzeri vavamunangagwa mubato pamwe nemuhurumende.
Mafungiro andiri kuita nemaonero andiri kuita pasarudzo dzakabuda kuCongress, chidzimbo chakapiwa Comrade Opa Muchinguri naObert Mpofu, simba rakapiwa rakanyanya zvikuru zvekuti even tarisiro yekunzi vave ivo vanotevedzera mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa ari very high. Totarisa zvakare rimwe divi, tina vaKembo Mahadi navaChiwenga, vane mukana mukana wavo uripo ende zviri pachena zvakare kuti vanokwanisa kudomwa.
Vamunangagwa vanoti vachazivisa kuti vatevedzeri vavo ndivanani mumazuva mashoma ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas Chiripasi.